mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 zvita 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevashanu 305. MDC Alliance inokunda musarudzo dzameya weBhindura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevashanu 305, zvichitevera kufa nezuro kweumwe munhu kuManicaland. Nezuro vanhu makumi manomwe nevana 74 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuri gumi nechimwe nemakumi masere nemumwe 11,081. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatatu 9,253. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu nezvina nemazana mana ane makumi masere nevashanu 2,304,485. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi mashanu nezvina nemazana masere ane makumi mashanu nevatanhatu 54,856. Ukuwo vapora vachiita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi manomwe 1,968,447. Makanzura emuBhindura akasarudza vaBrian Campbell vebato reMDC Alliance kuti vave meya mushure mekunge vange vaine chigaro ichi vaCarlos Tokyo nemutevedzeri wavo vaNorbert Dokotera vadzingwa basa nebato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe. Hatina kukwanisa kubata Muzvare Kupe sezvo vange vari kuVictoria Falls neZuro nemutungamiri wenyika paurongwa hwekupa dhorobha iri chiremera chekuva guta. Makanzura aya akadzingwa nemusi wechipiri kuburikidza netsamba yakanyorwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachiti vainge vatambira tsamba kubva kuMDCT kuti vadzinge makanzura aya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaKembo.
Yeah, sarudzo dzaitwa mune zvakanaka chose dzanga dzichitungamirirwa naDDC vanova vaizivikanwa kare nekunzi DA. Saka paitwa sarudzo pamakanzura 10 varimo muBhindura municipality. Panga paine vaviri vakwikwidzana pachinzvimbo chameya. Inini na Councillor Oliver Mukombwe wekuward 6. Pazoitwa maelections inini ndokubva ndaita ma vote 6 kanzela mukombwe ndobva vaita 4 ndobva ndabudira kunzi ndini ndava meya weguta rebindura.
Ko chii chapa kuti paitwe sarudzo dzechimbi chimbidzi?
Meya na deputy meya vakaitwa Rico nezuro. Ndokubva paita ma vacancy a meya na deputy meya. Saka ndozvazopa kuti nhasi pasarudzo yemeya inini na deputy meya. Vaita deputy meya vanonziwo kansela Tongai Jack.
Asi izvo zvekuti mamwe makanzura ari kugara achidzingwa iko kusina sarudzo dziri kuitwa, hazvikanganisi here nyaya yekufambisa mabasa mumadhorobha?
Zvichokwadi, apo neapo zvinokanganisa kufamba kwebasa nekuda kwekuti dzimwe nyanzvi dzevari makanzura vanopedzera vadzingwa ivo vari vanhu vanogona, uyezve kudzingwa kwavanenge vaiita pachizononoka kuitwa anonzi mabyelections kuti nzvimbo dzacho dzinge dzichipinda vamwe. Izvozvo zvinopa kukanganisa kwekuranwa kwemakansero nokuti nzvimbo idzo dzinenge dzisisina vanhu. Saka muka iwoyo unopa kuti kushandwa nekufamba kwemakanzuro zvinge zvisingaite mune zvakanaka.
Zvii zvamuri kuvimbisa kuti muitirewo ivo vagari vemubindura?
Vagari vemubindura ndinovavimbisa kuti ndichazama nepese pandinokwanisa kutirwise uori muma local council especially yedu yebindura. Tichaitawo zvekare kuti basa rekuwanikwa kwemvura yakachena rifambire mberi nekurwisa marara nenhau dzemasweji nemigwagwa yakafa. Tichaitawo zvekare kuti bindura idzoke kuve nemagetsi emudenga anovheneka mumisha uyezve tichaitawo kuti tishande mune zvakanaka nemanagement panova painge paine hukakatano pakati pemakanselers nemanagement. Saka izvozvo tinovimbisa kuti tichaita kuti zvinge zviri zvinhu zvichaita kuti zvifambe mune zvakanaka. Zvichanamata Mwari kuti vatibatsire tibude mune zvakanaka ipapo.
Meya vedhorobha rebindura vaBrian Campbell vange vari parunhare kubindura naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi yezveutano chiremba mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbiso Ranga vanoti kunyangwe hazvo nyika dzakaita seAmerica, Britain, China neRussia dzave kunzi dzakagadzira mushonga wenhomba wekudzivirira vanhu kuti vasabatwa neCOVID-19, vanoona mishonga iyi ichizokwanisa kuwanikwa munyika dzakaita seZimbabwe mukupera kwa2021. Dr. Ranga vanoti chikonzero chekuti nhomba idzi dzinonoke kusvika kuZimbabwe ndechekuti nyika dziri kugadzira mushonga uyu dzinotanga dzawanisa nhomba iyi kuvashandi mune zveutano munyika dzavo dzozowanisa zvizvarwa zvadzo zvese dzisati dzatarisa kunze. Asi Dr. Ranga vanoti havana chokwadi chekuti sangano reWorld Health Organization richabatsira sei kuti nyika dzepasi rose dziwane mushonga wenhomba uyu. Ngati nzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mishonga kumusha tinototarisira kuti maybe later part of 2021 because right now kuno kune kunana United Kingdom vari kupa mavaccine kumaworkers emuhealth sector, maessential workers nevemaskilled nursing facilities. Saka by the time we get done with that, it will be sometime in March. And then they will be working on my regular citizens emunyika idzodzidzi vana America nekuUnited Kingdom. I'm not sure kuti World Health Organization iri kushanda sei nenyika dzakaita sana Zimbabwe in terms of timeline yema vaccine and which one they are opting for. Saka, in the sum total, I think probably later part of 2021 pamwe vaccine inenge yava available kumba, but I'm not sure kuti which one they are gonna go with.
Vazhinji vari kunzi havachatevera kurudziro dzekuti aiwa sekai mamaski garai mudzimba kana pasina rwendo rinokodzera kuti mufambe.
Zvandinga taura vakandimire ndezvekuti chirwere ichi chiripo cheCOVID-19 malockdown measures anokwanisa kunge akaitwa loosened kana kuti vanhu vakanzi maakukwanisa kufamba a little bit and manhamba evanhu vanokwanisa kuungana anokwanisa kunge akanzi akawedzera, but COVID-19 ichiripo and unfortunately vazhinji varingofamba vasingazivi kuti vane chirwere and vazhinji they do okay, saka in their mind they might be thinking no zvinhu zvanaka kana mabhodha aakuvhurwa zvikoro zvaakuvhurwa and so forth. The reality is virus ichiri kufamba mumacommunities muZimbabwe, saka zvatingakurudzira panguva dzineidzi vanhu vaakuenda kufestive season kumachristmas uku kwavari kuda kusangana nedzimhuri ndezvekuti no this year has to be different. It should be different in terms of pese patiri kufamba tinofanira kuziva kuti virus iripo, ndini ndinokwanisa kunge ndiinayo kana kuti munhu ari panext door nene anokwanisa kunge ainayo kana ndiri mukombi. Saka it means mamasures ayaya maface mask, social distancing, basic hygiene yatagara tichiramba tichikurudzira tinofanira kuramba tichidaro. Mafamily meetings aya atanga atinogara tichiita gore negore kucelebrata Christmas ngatichiaita tiri mumahousehold matagara tiri, kwete kuti ngatichinoungana takawanda kumamisha tichisanganana nasekuru nanambuya because virus is still very much out there. Kana tasangana ngatichiita maCOVID-19 safe behaviors which is my face mask, social distancing, toungana panze kana vaya vari vane masymptoms voita quarantine, things like that.
Tiri kunzwa vanoona nezvemishonga kana kupatsikwa kwemishonga kuBritain Medical Regulatory Agents vakayambira kuti vanhu vanenge vaine dambudziko reallergy kana kuti tingati munyavire vachinda vafanira kunge vachitora iyo nhomba yePfizer BioNTech iri kunzi yakatanga kushandiswa kuBritain. Zvingasiya papi veruzhinji kana vachinzwa mapoka akaita seMedical Regulator Agents achipa yambiro kuti vanhu vakadaro vasashandisa mishonga iyi.
Zvandingataura vakandimire ndezvekuti I think the best ndezvekuti munhu wese anoenda kunana chiremba onoonekwa opa history yekuti ndine maallergies akadai then machiremba odetermine kuti based on the direction yapuwa nemaregulatory agencies aya what is the risk. Chandingataura ndechekuti maallergies anowanikwa vanhu vakawanda vane maallergies vamwe to food, vamwe to pollen, vamwe to drugs. However, I think macitizens akawanda kuti vazvipatsanure pachavo zvinganetsa nokuti it's a huge spectrum. Zvandingakurudzira ndezvekuti munoenda kunana chiremba muvatsanangurira kuti inini ndine maallergies 1, 2, 3 kana ndinoita munyaviri kana ndatora mushonga wakati. Then iwo machiremba ochiona kuti based on information yatiinayo is it significant, because kuita vanhu tu vaita allergic reaction mapa vaccine kuvanhu 1,000 does not suggest kuti vaccine ine tendency kuti vanhu vaite an allergic reaction. It just means those people reacted to the vaccine.
Avo vange vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica. Na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tsvakurudzo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum inoti pane kudzidzana kwakakura pakati peuori nokushungurudzwa nekumbunyikidzwa kwevanhu munyika. Izvi zviri mugwaro rakaburitswa nesangano iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rinonzi The Many Faces of Corruption rakaparurwa nechitatu unova musi unocherechedzwa zuva rekurwisa uori pasi rese. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwegwaro iri, mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakati tsvakurudzo yavo yakabudisa pachena kuti uori nemhirizhonga zvinotyidzana.
Saka mutsvakurudzo iyoyi tiri kuona huori huchikonzeresa kushayikwa kweyananiso yatingati justice mumatare edzimhosva. Tiri kuona zvekare huori huchitadzisa mabazi ehurumende akaita semapurisa anova iwo anofanira kunge achi responda kunyaya dzekumbunyikitswa kukodzero idzodzi vachitadza kuita basa ravo nemazvo. Tiri kuona zvekare huori uchikonzeresa maperiods emhirizhonga kana kuti violence munyika.
Vakika vatiwo tsvakiridzo yakabudisawo pachena kuti kupedza huori munyika kunogona kugadzirisawo nyaya yemhirizhonga pakati pevana veZimbabwe.
Izvi kuti tipedze kumbunyikidzwa kwekodzero, tinofanira zvekare kuti tinge tichipedza huori.
Tsvakiridzo iyi iri kukurudzirawo hurumende kuti inyatsoongorora nyaya dzehuori pamwe nemashandiro emapurisa senzira yekutsvaga kupedza huori nekuderedza mhirizhonga munyika. Komishini inoona nezveuori iri kukurudzirwawo kuti vaongorore nyaya dzeuori zvakanyanya pamwe nekusunga avo vanoita uori vari vashandi vakuru vehurumende. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vatiwo vanobvumirana netsvakiridzo iyi vachiti gore rino 2020 uori hwanga hwakatekeshera mumapazi ehurumende zvakaita kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuwandewo.
Uori hune ukama hwakaita hochekoche nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Tinoona kuti nenyaya yekuti mugore rino ra2020 uori hwanga hwakatekeshera kumapazi ehurumende kumusorosoro, vaya vanofumura huori vanosanganisira munyori ane mukurumbira vahopo wechingono nevamwe vanga vachishungurudzwa, vakasungwa, vakakandwa muchikurubhi mumajeri, kodzero dzavo dzikambunyikidzwa pamusoro pekuti vanga vachifumura huori.
Vamavhinga vatiwo kana uori hwakawanda munyika, mari inofanirwa kushandiswa kusimudzira kodzero inowanzopedzisira yoshandiswa zvisizvo. VaGilbert Tsikiti, nhengo yeZANPF, vati havaone paine kudyidzana pakati peuori nekutyorwa kwekodzero.
Todzoko zvakare toona kuti corruption iri kunyanya kubata vanochara kuti magovernment employees kana mapurisa kana chii. Inyaya yekuti vanhu vachirarama vari below the poverty bottom line, zvavanonge vachikwanisa kunge vachitambira panguva idzodzo, dzimwe dzinguva dzinenge dzisingakwanisa kuraramisa mhuri dzavo. Saka vanopedzera vaakuoidhawo kuita kwokuti awane kurarama nemhuri yake kumba. Asi zvichityora mutemo wenyika, handisati ndaona zvangu pazvinozobata kodzero kunyanyanya kukodzero dzevanhu.
Kunyange hazvo tisina kunzwa divi rehurumende netsvagurudzo yabuda iyi, hurumende yava Emerson Munangagwa inoti iri kuedza nepese painogona kurwisa uori munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mufinancial Gazette, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mashandiro emabhizinisi munyika kana ichida kuti vemabhizinisi ekunze varime mari yavo munyika kana kuti foreign direct investment. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yaendesa mapepa kudare redzimhosva nechinangwa chekupiwa mvumo yokuferefeta kuti upfumi hwevanhu vasere vavasina kudoma nezita hwakawanikwa sei. Zimlife.com inoti MDC Alliance inopomera hurumende mhosva yokupudza dzimba dzinoita 100 mubudiriro 5. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Senapo makadi komose ndoda kutaura pamusoro pemawo veterans. Mawo veterans ka demuchibhonya sokufunga zvakanaka ka makanga muchiti mugabe chete chete mugabe chete chete mugabo yazobva pachigaro makuti mugaba akaura yenyika muchimusaidira muchitaura muchiti mimba musalute changirai musalute changirai asi muchiona kuti nyika iri kuenda kumawere. Iye zvinezvi makutaura zvemugodzi matsuro maovheterian. Maticha rambai makadzvanya musaende kuchikoro. Government iripo ika yauraya education sector. Havana basa nedzidzo dzevanhu, havana basa vatourayira dzidzo dzevana, vatourayira mugabetelisti. Dzidzo aida dzidzo, uye aripo hatombodi kudzwa nechinonzi dzidzo. Hatombodi kuauraya education yevana, upenyu hwevana hwamusango negovernment iripo. Mawo veterans. Ini ndina hanzvadzi yangu, mwana wamai vangu chaiye inini akaenda kuhondo akanochaikira ikoko. But iye zvinana mai vangu vari kusafa, isu tiri kusafa tiri kunotachembera tiri kuno kusouth africa uku tiri kunonga sose nemuromo. Motaura chii? Muri kutaura chii mawo veterans? Ndatete.
Mangwanani, mangwanani, mukoma wande netimu rese restudio. Ndinoitwa Father, ndinobva paZimbabwe. Pana baba vambotaura zvokuti maticha anodini mari achitora mari, uyezve kuti zano yakazodii. Studio hainei nezano, studio haipo kushoropodza kana kushora zvinotaurwa kana zvinoitwa navanhu. Saka tisada kukanganisa studio yedu inotipa mashoko akanaka. Ini zvangu chindinongotaura pari nhasi ndechekuti vana veZimbabwe, nyika ndeyedu, yakarwirwa nemadziteteguru nemadzisekuru nemadzibaba edu vakatifira. Nzira yayatora haisiyo, asi hatina zvetingazviita, asi tikabatana tinogona kukunda. Saka ndichingoti ngatiisei musoro pamwe chete sevanhu veZimbabwe.
Makadima Shamarari pastudio 7. Tandinoitwa Jabulani Pere, ndiri kuDurban, South Africa. Toda kupindurawo baba vataura avo baba vari kutoropodza vachiti Studio 7 ine payakarekera uye haisi kutaura zvakanaka pamusoro peZANU-PF. Handioni sekuti baba ava vari kutaura zvinhu zvavanofunga zviri kuitika chaizvo. Kana vari munhu anorarama muZimbabwe, ari munhu wekuZimbabwe, havafaniri kutaura saizvozvo, nokuti chimiro chiri kuZimbabwe hapana chakanaka chiri kutaura nehurumende chiri kuoneka chinobatika. Izvezvi zvavari kutaura kuti kune rodhi iri kugadzirwa zvakanaka yekuyekera N1 iyayaya yeBed Bridge yeHarare, hakuna chinhu chiri kuitika. Yakagadzirwa kutanga rin rodhi isingaperi nazvino. Yavari kutaura nezvai rodhi iyoyo, nazvino haiperi rodhi iyoyoyo. Saka ngavasataura kuti kwai Studio 7 iri kuresva inedivi rayakarerekera, vari kuwana ZBC uku mabroadcasting yekera eZANU-PF hatinonyatsoziva izvozvo. Hakuna kana musi mumwe wakunge kwanzi kwataura munhu weMDC ikoko. Saka ngavarege kumbotaura nezvazvo izvo, kana vasina zvokutaura ngavanyarara. Thank you.
Hey, makadii paStudio 7. Ini ndinoitwawo Chatogo, ndiri muno muSouth Africa. Ndinoda kupindurawo pane varume vendinonzwa vanotaura paStudio 7 pano, vechitaura vane pfungwa imwe iyaiya yevanoisa muvanhu. Vanenge vasina mafacts anobatika, asi vane kaugenya kavanoisa kuti nyika ine haifi yakatongwa navana zuzi nokuti yakarwirwa. Ini handipanzwisisi, nokuti dai kuri kuti pakaitwa hondo yacho iyoyo payakatanga, vanhu vechienda kuhondo vechidzoka mumusha vechirwa hondo iyoyo vechibatsirwa, dai vakanga vechitaura sekutaura kwavari kuita nhasi kuti nyika kana yazouya isusu tee tisikadi demokirasi, tinenge tichida kuti maticha azoshanda asikabhadharwe, tinenge zvese zviri kuitika izvozvo. Nokuti kune zvinhu zvakatowanda zvavakuita zvanga zvisikatoitiki paSmith regime, pawhite rule, zvakashata zvakaipa zvavakutoita. On top of zvaitoitika futi paSmith regime zvataichema nazvo zvirimwe futi, saka vatowedzera. Saka handidzwisisi kuti pfungwa yavo iyi ndoona sekuti nokuti tingadai tisina kuva pesadza magandanga acho, tisaiita ana mujibha, tisaibatsira nokuti taiziva kuti kwavari kuenda vanodo kuzotida. Ngavasiyane nazvo, ngavasiyane nazvo. Saka vanopera riini generation iyoyo inoti takaenda kuhondo, inopera riini kuti izogarisika? And vanenge vapedza kuba pavachapera pa zvakaoma.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemishonga nezvekudya muAmerica reFood and Drug Administration nezuro Maneru rakabvuma kuti mushonga wenhomba kana kuti vaccine yakagadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano zviri zvipangamazano zvebazi reAmerica rinoona nezveutano dzakavhota 17-4 dzichiti mushonga uyu unoratidza kuve unogona kushanda zvakanaka mukudzivirira coronavirus pavanhu vane makore 16 zvichikwira. Izvi zvinoreva kuti mamirioni nemamirioni ezvibhodhoro zvemushonga uyu zvave kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica kuti vanhu vachitangidza kubayiwa nhomba iyi. Vachatanga kubayiwa nhomba iyi ndeavo vanoshanda mune zveutano neavo vanochengeta varwere nechembere. Ruzhinji rwevanhu muAmerica runotarisirwa kutanga kubayiwa nhomba iyi muna kurume kana kuvhumbi March or April, gore rinouya Solomon Skuza nekambo kakambonetsa You Don't Love Me Anymore. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevashanu 305. MDC Alliance inokunda musarudzo dzameya weBindura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.